Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 9/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika pasi rose isina mitemo inokwanisa kukwezva vekunze munyaya dzezvemigodhi. Vana vechikoro vakawanda vodzoserwa kumba vachinzi havana kubhadhara mari yedzidzo. Hurumende yoshorwa nemutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa kwezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reFraser Institute rinoona nezvemigodhi pasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika pasi rose ine mitemo isingakwanisi kukwezva vekunze vanenge vachida kuchera migodhi. Dzimwe nyika dzanzi dzine mitemo isingakwanisi kukwezva vekunze ava iMozambique, South Sudan neAngola. Dzimwewo nyika dzisiri kuonekwa zvakanaka iZambia, South Africa neChina. Zvino zviri kutariswa zvinosanganisira mitemo yekuchera nekuchengetedza mamiriro ekunze, kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya dzekuti ndiana ane mvumo yekuchera, kusimudzira nharaunda nedzimwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando, asi vanoti donzvo ravo nderekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica gore rino, kana kuti US 12 billion dollars. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe yaiswa pakategori yedestination isiri attractive kumainvestors anoda kuuya kumining sector. Ongororo ndakaita petaita maresearch zedu, takaona kuti pane zvinhu zviviri zviri kunyanya kuvhiringidza kuti mining sector yedu isaita attractive kumainvestors.
Ndezvipi zvinhu zvinafundo mungatsanangura?
Chekutanga ndechekuti mataxes anochajwa nehurumende kumining sector akawanda. Ndakaita anosvika 15 anochajiwa kuma mining sectors. Saka mataxes aya chimwe chinozonetsa ndechekuti anonga achibhadharwa kumapazi ehurumende akasiyana siyana. Muzvina bhizimisi anonga ari mining sector anopedza nguva zhinji chaiyo echida kuita comply nema statutory obligations aya zvokanganisa basa. Pamusoro pezvo zvakare zvekuti kuwanda kwawo mataxes aya anonga akutiita magupa ari kusveta ropa, yaatingati kutora profit yemining company.
Saka poitwa sei?
Anoda kuti mamwe acho abviswe, mamwe anonga aripo anoenda kumapazi ehurumende sana Minerals Marketing Corporation. Unonga wasikanzwisi kuti vanofanira kupuwa sei mataxes iwayo, nekuti havana service yavanonga vachipa. Saka zvinobva zvakanganisa mafambiro ebusiness ara mining sector. Chimwe zvakare ndechekuti mitemo inogara ichichinjwa-chinjwa maregulations.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Nhasi yonzi makubhadhara export tax kana muchitengesa maminerals anonga asiri processed, kana kuti mangwana asi zvakaitwa lithium yabhano kuexportwa nekuti muri kutengesa maraw materials. Apa investor anonga akauya asina kuudzwa kuti anofanira kuita value addition, ozongoudzwa ati apakati pebasa. Saka izvozvo kunyange zvakanaka kuti tiite value addition, tinofanira kuudza mainvestors in advance kuti kuno kuZimbabwe tinoda value addition, hatibvumidzi vanozviexporta vasiri kuita value add. Pane kuti munhu ari pakati pebasa kuti chimirai, zvinokanganisa futi chimiro chenyika nemaonerwo achinoitwa kunze maringe nemapolicies edu.
Avanga vari nyanzvo munyadza zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yazivisa nhasi kuburikidza negwaro rayo reGovernment Gazette kuti vanhu havasi kuzobvumidzwa kufukura hapwa kutaura zvinhu zvinenge zvatengwa nehurumende zvakaita sezvokuvakisa, zvekushandisa muzvipatara nezvimwe. Izvi zvaburitswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sivanda. Mugwaro iri, Dr. Sivanda vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kudzivirira nyika. Vanoongorora nyaya dzeuori nevatori venhau vakambonyora nyaya dzakawanda dzekuti mari yeCOVID-19 haina kufambiswa zvakanaka nebazi iri kunyange nyaya dzacho dzichinzi dzakatsikwa-tsikwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kana vaSivanda sezvo vanzi vanga vari mudare remakurukota. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vanomirira Kambu Zuma mudare reparamende vari nhengo yeCCC uye vachishanda nesangano reParliamentarians Network Against Corruption waWilias Madzimure.
Danho iri harina chimwe charinganzi riri kuda kugadzirisa kunze kwokuti hurumende iri kuda kuti wori kuita zvinhu zvisiri pachena zviitwe asi pachinzi pari kutevedzwa mutemo. Mutemo watinawo wepublic procurement and disposal of public assets act ndowa manje manje hausi wakare.
Wakadzikwa rinwe
ndowa 2022 kutanga muna 2021. Saka mutemo wakaisa vanhu vanofanira kunge vachiita basa rokutenga zvinhu zvehurumende zvinoshandiswa kana kuzvipatara pachinzvimbo chekuti vanhu vari panzvimbo ipapo ndo vanoisa komiti yavo yeprocurement yokutenga zvinhu yotevedzera mutemo nokuda kwokuti zviri kuitirwa panzvimbo pacho ipapo. Zvinoreva kuti zvinotora nguva diki diki kuti zvinhu zvigadziriswe, zvinhu zviiswe, tenda iitwe, vanhu vagoaplaya igoenda through process yokuapprova tenda iya kuti vanhu vagodii vagotenga, vatenge zvinhu nemaprize nemitengo yakanaka nemitengo inenge yaita kuti vanhu vakawanda vakwikwidze.
Ko seizvozvo zvakakosha
kuti hurumende itenge zvinhu nomutengo wakanaka. Tinoti isusu mutengo unoita kuti zvinhu zvitengwe zvinokodzera nomutengo wakanaka.
Asika hurumende inoti hapafaniri kufukurwa hapwa nekuti zvinogona kuzokanganisa nyaya dzekugadzikana kwenyika.
Kuna sekuriti yakadaro inoti kuvaka chipatara konzi hachifanwa kuzikanwa kunzi chavakwa nemari, kutenga semende yekuendesa kuchipatara zvonzi hachifanwa kuzikanwa kuti zvaitwa nemari. Chikonzero chiri chechii? Haisi sekuriti. Kana zvanzi zvofa kuitwa nenguva zvofa kuti zviitwe nenguva. Munoziva imimi kuti pane zvinhu zvatakatenga zvakawanda panguva yeCovid zvataifa kunge tisina kutenga. Pane maservices atakabhadhara taifa kunge tisina kubhadhara. Ripoti yeParliament iri peri kutaura zvakawanda zvakaitwa. Saka zvimwe zvatakiita ndezvekuti tiedze kuda kusenesa mutemo kuti udzivire umbavha watenge tichizi.
Vanomirira Kambu Zuma mudare reParliamende vari nhengo yeCCC uye vachishanda nesangano reParliamentarians Network Against Corruption waWilias Madzimure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvimwe zvikoro munyika zvinonzi zvatanga kudzosera vana kumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yedzidzo kunyange hurumende ichiti hapana vanofanira kudzoserwa kumba nekusabhadhara. Vamwe varayiridzi vari kutiwo vanogona kukanda mapadza pasi nekuda kwemihoro yavari kutambiriswa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezvedzidzo repasi vataungana ndoro vati hakuna mwana anofanira kudzingirwa nyaya yekushayiwa mari yechikoro munyika.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinogara tichitsinhira tichitaura temu netemu kuti hakuna mwana anofanirwa kudzingwa nemhaka yekusabhadhara school fees kana chikoro chavhurwa. Tinokurudzira vatungamiri vechikoro vatinoti maheadmasters kana vaine vabereki vari kunetsekana nekuti vabhadhare school fees vavashedze kuchikoro vataure navo vaite hatinoti mapayment plan kuti vazobhadhara mbichana mbichana kanzatu kanzatu.
Asi zvikoro zvakawanda mumadhorobha akaita seMasvingo, Bulawayo, Harare neGweru pamwe nekumaruwa zviri kudzinga vana vasina kubhadhara mari dzechikoro muzuva reperi nhasi kubva zvakavhurwa zvikoro nezuro. Mumwe mukuru wechikoro chekubhoera aramba kudomewa zita rake sezvo asingabvumidze kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti vana vanofanira kubhadhara mari yedzidzo yechikoro chichitanga kuita kuti vakwanise kuwana zvikwanisiro.
Vabereki vangashora zvavasi, isusu sechikoro tetichitarisira kuti vana vakabhadhara school fees ndopatinowanawo mari dzekushandisa pano pachikoro, zvakaita sana stationary, even matextbook patomatenda tinotoshandisa mari yavanenge vabhadhara yeschool fees. Saka manje vakasazobhadhara school fees kurana chikoro kunobva kwatooma.
Vamwe vabereki vanoti vange vasati vabhadhara mari dzechikoro sezvo vakamira kuti mwedzi upere vatambiriswe. Mumwe mubereki ane mwana adzingwa nhasi paDikwindi Primary School muMasvingo, amai Tracy Msakaruka, vati zviri kuvashungurudza kuti vana vari kudzingwa asi hurumende ichiti hazvibvumidzwi.
Inini semubereki handizvigamuchiri, nekuti chokutanga ndechokuti hurumende iri kuti vana ngavapinde chikoro. Kana vana vachipinda chikoro, mwana haafaniri kudzingwa kuchikoro. Mubereki ndiye anofanira kupuwa payment plan. Ende tiri kuti zvikoro zvavhurwa paka kutanga kwemwedzi, vabereki vachinji vanokora kupera kwemwedzi. Saka mari yacho yazobva kupi yama kudzingira mwana?
Vakuru vezvikoro vari kuti vanoda mari mberi kuti mwana apinde mugedhe rechikoro. Izvi zviri kushorwa nevamwe vabereki vakaita saamai Beatrice Masori, vane mwana anodzidza paRunyararo Primary School kuChivhu adzingwa nhasi.
But nyaya yavo yekuti vanodzinga vana izvozvi kuseni pane chimwana charidzirwa kuti auchapotsa chatsikwa. Chimwana chidoko doko chinenge chaperekedzwa chonosvika kuchikoro chodzingwa, hachina munhu achadzokera nacho kumba chiECD chiya chigrade 1, hakuna munhu achadzokera nacho kumba chana chiya. Vana vouta sevachatsikwa nedzimotikari. Aiwa, zvavari kuita zvakaoma, ende zvinotirwadza sevabereki. Tiri kurwadzikana vana mafizi tiri kutsvaga, hatisi kuramba kubhadhara, but ngavatore vana vadzidze.
Vabereki vane vana vanodzidza pazvikoro vachibva kudzimba mumadhorobha vari kubhadhara mari dzinotangira pazana remadhora ekuAmerica kusvika kuzana nemakumi mashanu $100 kana kuti $150. Vari kumabhodhingi vari kubhadhara mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana mashanu emadhora ekuAmerica $400 kusvika $500. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchools Development Association vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti vabereki havafaniri kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuAmerica chete.
Aiwa, zviri kutaurwa mutemo unenge wakati jekei uri kuti iyo mari kana dzichibhadharwa munhu anokwanisa kubhadhara nemari yaanenge ainayo musi iwoyo. Kana achikwanisa kubhadhara mari yake yeschool fees nemadhora ekuUnited States anobhadhara nemadhora ekuUnited States. Kana ane madhora emuZimbabwe anobhadharawo nemadhora emuZimbabwe anonzi RTGSI. Hazvibvumirwi kuti chikoro chibva chati chiri kuda madhora ekuAmerica chete.
Vamwe vashandi vehurumende vakataura neStudio 7 vanoti vanotambira madhora mazana maviri chete ekuAmerica neimwe yemunyika iyo iri kushaya simba zuva nezuva, nekudaro zvakavaomera kuti vakwanise kuunganidza mari yechikoro. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Poma Vhima vakaudza Studio 7 kuti vanoziva kuti mari iri kushaya simba, nekudaro vakagadzirira kutaura nevashandi. Mamwe masangano evarayiridzi ari kuti achadzidzisa mazuva maviri chete nekuti havana mari yekufambisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mchimba.
Kushaikwa kuri kuitwa mabasa munyika nepamusana pekusamira zvakanaka kwehupfumi kwava kupa kuti vechidiki vakawanda vazvibvunze kuti kuita dzidzo yepamusoro-soro kune pundutso here muupenyu hwavo, sezvo vazhinji vavo vari kupedzisira voita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Kutengesa zvinhu mumigwagwa nedzimwe nzvimbo chinhu chaizivikamwa zvikuru kuti chinoitwa nevanhu vasina kuita dzidzo yepamusoro-soro. Asi izvi zvachinja mazuva ano, sezvo vanhu vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro vava kuitawo mabasa aya, sezvo mabasa evakadzidza asiri kuwanikwa munyika. Mudzimai wechidiki anogara muHarare uye ari mudzidzisi, Muzvare Kelly Manjeya, vanoti mazuva ano mari muZimbabwe haiteveri chitupa chokupedza dzidzo yepamusoro-soro asi ruzivo rwemunhu.
Uyo anopedza nguva zhinji achienda kutertiary education haawani experience mufield chaiyo inopa mari kudarika munhu anenge agara achizviita. Endi zvimwe zvezvinhu zviri kuitisa vanhu mari hazvidzidziswe kuchikoro. Mari haiteere degree, mari inoteera ruzivo rwawinavo.
Asi vaimbo vemunyoro wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union vakudzai nyoka vanopokana nemuono uyu vachiti dzidzo yepamusoro-soro inodiwa zvakanyanya mune vechidiki.
Donzo rekuendera kuchikoro iko zvino nderekuti iwe ukwanise kuproducer magoods and services. So ako kamufungire kuti ngatitei zvechidhila tizodii tizodii. Ka quick way kekuda kubata something. Asi ukada kuzirela zvende end. Zvino izvozvo zviri criminals zvinji zvacho. Vazhinji vacho vanopera vasungu. So ini ndinoona sekuti education ka is key, especially kuma youth.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevana vechikoro reFriends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti harisi basa rehurumende kugadzirira vechidiki mabasa kubudikidza nekuvhura makambani.
Harisi basa rehurumende kuvhura makambani yekunzi vanhu vashande. Ibasa rehurumende yekuisa rumirayo inoita kuti makambani nemabusinessmen vakwanise kuwana inonzi enabling operating environment. Saka vana vanenge vaenda kuchikoro ngavadzidze vagotarisa kuti maregulations ari kumane ari kugavhena mining akaita sei kuti vakwanise kuwana maopportunities emining. Kunoti government ngaivhure mamine, government ngaivhure chikoro, ngaivhure maindustry.
Asi mumwe wechidiki anoshanda nemasangano akazvimirira uye asina kuda kudomwa zita rake anoti mazuva ano chave kutariswa kana uchida basa kuti unoziva ani pakambani.
Unogona kutoona munhu ane 4 or 5 years aitoshanda mubhengi wacho akaenda kunoita banking and finance asina basa. Saka iye zvinoisvika vamwe vakutongoti kuenda kuchikoro kwacho kupedza nguva nekuti zvakuenderana nekuti uri kuziva ani muindustry.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vachidzidzisa pachikoro cheBelvedere Teachers College Dr. Yurita Nyamanare vanoti dzidzo yekuzvikoro zvepamusoro ichiri yakakosha zvakanyanya.
Ruzivo rwepamusoro rwekuyunivhesiti runoita kuti munhu anozoti ari kuita zvokungwavha ngwavha kana kuti kuita madhiri anenge achitozviitawo akatsigirwa neruzivo rwepamusoro.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro-soro vaEmon Murwira vanoti vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanofanira kushandisa fundo yavo kuvaka nyika yavo sezvinoitwa nedzimwe nyika pasi rese.
Unoenda kuchikoro kunodzidza kuzviitira ndobasa reeducation. Saka nyaya iripo ndeyokuti tinofanira kudzidza kuva nechido nenyika yedu. Nyika dzese dzinogadzirwa nevene vadzo. Ndozva kuti unoshandira America. America kunotogadzirwa mabasa, vanhu vanotozvigadzirira mabasa ndokudzidza. Ndoziva kuti vanhu vanogona kuti ya vari kutaura inema vakoniwa. Asi hapana kukonwa, ndatibatai mahuiwawa mugare nawo nokusingaperi.
Vadzidzi vangangosvika zviuru makumi mana vanopiwa zvitupa zvekupedza dzidzo yepamusoro-soro gore rega rega. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti zvikamu gumi kubva muzana zvevadzidzi ava ndizvo chete zviri kuwana mabasa mushure mekupiwa zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro. Ukuwo sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvikawo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nhumwa dzevari kurwisana muSudan dziri kusangana muzuva retatu kuSaudi Arabia. Sangano reUnited Nations International Organization for Migration runoti vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vatiza misha yavo kubva zvakatanga hondo musi wa 15 kubvumbi. IOM inoti vanhu zana rezviuru vatizawo nyika iyi vachienda muupoteri. Munhaurirano, hurumende iri kuti iri kuda kuti chikwata cheRapid Support Forces kana kuti RSF chibvise mauto acho muguta guru reKhartoum kutenda kuti vanhu vapiwe chikafu uye kuti mauto echikwata ashande nehurumende. Bepanhau reSudan Tribune rinoti RSF haisati yapadivi rayo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai zimunya.
Mapato aya atumira nhumwe dzavo kuti vanogara pasi vataurirane. Ende zvikumbiro zviri kuiswa nevanhu vemuAfrica nevamwe pasi rese chekutanga kuti vanorwisana ava vavhure mikana yekuti vanhu vanga vakadzvinyirirwa kana vanga vakamanikidzwa nehondo vanosanganisira madzimai nevana nevamwe vakaremara vakwanise kupuwa mukana wekuti vabude mavanga vakavharidzirwa vabude vachikwanisa kuenda apo vanokwanisa kuwana rubatsiro. Vamwene vanenge vachida kuenda kuzvipatara mungafunga kana ari madzimai anga akazvitakura asi vakazviiga mudzimba kuzvichengetedza kuti vasabhombwe kana kupfurwa nemabara epanze kuti ivo madzimai vakwanise kuenda kuzvipatara. Zvichitarisa zvakare kuti vamweni vanenge vachida kutobuda munyika ya Sudan kuti vatobuda kuenda ku either South Sudan kana kunana Central African Republic kana kune dzimwe nyika dzehupoteri vakwanise kubuda vachiita saizvozvo.
Mungati pane zviri kuitwa here nemapato makuru emibatanidzwa emuAfrica nepasi rose kuti nyaya iyi yekuti mapato maviri aya vataurirani vambomisa kurwa?
Tiri kuzwa zvekare kuti vamwe vari kukumbira weAfrican Union vari kutotaura nevanorwisana vekuSudan kuti vaite inonzi pachirungu permanent ceasefire. Permanent ceasefire kutotaura iko kuti hondo ibva yapera, and tinoona iri kurudziro yakanaka sokuti kana hondo ikapera vaite nhaurirano sevanhu vekuSudan, vaita nhaurirano yavo iyoyo. Isu tinokurudzira kuti nyika yaSudan idzokere pakanaka, vanofanira kuita nhaurirano. Vaita nhaurirano vogadzirisa bumbiro ravo remutemo, vagadzirisa bumbiro ravo remutemo vozodaidza vanoona nezvematongerwo enyika nekuyananisana kubvisa mhirizhonga mudzinyika dzakasiyana siyana veUnited Nations pamwe chete nesangano redu rinoona nekubudirira kwemuAfrica reAfrican Union kuti vaite sarudzo dzisina tsete, vozobvapo vachishandisa bumbiro ravo remutemo rekuSudan kuti anenge akunda musarudzo idzodzo otonga nyika yaSudan achienda kumberi. Kana papera makore mana kana mashanu sekuwirirana kwavo, vodzokera zvakare kuvana vemuSudan kuti vataure kuti vanoda kutongwa nani uye bumbiro richivaudza kuti vachatongwa sei.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaita izi munya vari parunare muHarare naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatongi vedare vashanu vemuNigeria vatanga nhasi gadziriro yekunzwa pamire mativi ose panyaya yekuizwa kudare nevanopikisa yekuti sarudzo dzakakundwa nemutungamiri wenyika vaBola Tinubu hadzina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzi dzakaitwa muna kukadzi asi mapata anopikisa akawanda akabva akwira kudare achiti dzenge dzabirirwa zvemando yepamusoro-soro. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin vaudza vanhu pamhemberero dzekukunda Germany muhondo yeWorld War II kana kuti Victory Day Parade kuti nyika dzekumawirira ndidzo dziri kurwisa nyika yavo muUkraine. Asi mamwe matunhu enyika iyi haana kucherechedza zuva iri achinzi anga achitya kurwiswa neUkraine. Ngazvo Banga Guru Reserve Bank of Zimbabwe nezuro rakaparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens nechinangwa chekudzikamisa dhora remunyika iro rinonzi riri kuramba richitsvedza nekuda kwekushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione danho iri rine zvikuru zvaringabatsira. Nyanzvi idzi dzinoti urongwa uhu hauna kunyatsoshambadzwa zvekuti dzinoona uchikundikana sezvakaitika pamapeni egoridhe kana kuti moso watunya gold coins akaparurwa gore rapera nechinangwa chimwe chete chekudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chikuru chiri kuita kuti zvirongwa zvose zvekuedza kudzikamisa dhora remunyika pachishandiswa goridhe zvikundikane inyaya yekushaya chivimbo neReserve Bank of Zimbabwe kuri kuitwa neveruzhinji.
Kune zvakati wandei zvisingagoni kubatwa nezvakarwa izvi zvakaita sechivimbo, kuvimba kwatinoita nemari yedu muchirungu vanoiti trust neconfidence, zvakabatana nekuti nyika yedu vanhu vari kuboita njake njake uyari uku uyari uko uyari uku zvirongwa zviri kuitwa izvi zvinofanira kunge zvichitanga zvambotauriranwa kuti vanhu vese tinge tiri pamwe chete tichiziva donzvo rezvazviri kuitirwa nokuti zvichaenda kupi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muchinafundo Elliot Masocha vanotiwo havavone magold token aya achiunza zvitsva zvakatadzwa nemapeni egoridhe kana kuti gold coins akaparurwa gore rapera.
Zvirongwa zvakadai hazvina zvazvati zvambovandudza magold coins okutanga iwawo dai vamangudla netimu yavo vatanga vatitaurira kuti atisvitsa papi magold coin iwayo sokuvimbisa kwavaiita ivo. Tiri kungoona isu mari yezimbabwe iri kungowedzera mazero ichingowedzera mazero ichingowedzera mazero. Saka aya magold coin aya avari kutaura ike zvino aya achazozvimisa here zvokudonha kuri kuita zimbabwe ndora iroro?
Profesa Masocha vanodzoka vachitiwo havaoni paine kubatsirika kunganzi kungaitwa kune veruzhinji kuburikidza nechirongwa chitsva ichi.
Takapromiswa tapromiswa zvezvirongwa zvavo zvose zvinongozi zvichabetsera veruzhinji zvichavandudza upfumi hwezimbabwe asati tatamboona chaipo chaipo panonzi zvazovandudza zvakadi.
Ko veruzhinji vakawaniswa dzidziso izere here pamusoro pemari itsva iri kutaurwa iyi? Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti iroro ndiro rimwe rematambudziko anoita kuti hurumende neRBZ vakundikane mune urongwa hwavanenge vainahwo hwekudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Dr. Callisto Jokonya vanoti pachiri papfupi kuti ivo sevemabhizimusi vataure nezvazvo sezvo vasati vave neruzivo ruzere.
Chinhu chiutsva chiri kupinda kundingati mumusika wezvemari isusuwo sana mazvina bhizinesi kubva kwa ndechekuti zvoda kuti sistabilize Zimbabwe dollar. Saka isatisati tanisa kunzwisisa kuti zvoreva chii so far. Saka tikangomirira kuti tinyatsokuparwa zvakanaka tigonzwawo mabhengi achitiudza kuti zvorevei tozotevedzera.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti chikuru chinodiwa ndechekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kuitira kuti nyika isaramba ichiita sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Saka dambudziko ratinaro nderokuti kana tisina kugara pasi veruzhinji tisina kudzidzisana nekuonesana nekunge tiine maonera pamwe chete tinongoramba tingori murwendo irworwu runorwadza rwejuzi ratizirai nokuti vamwe vari kuruka vamwe vari kududunura.
Asi hurumende inoti zvirongwa zvayo zvakanangana zvakare nekubatsira veruzhinji. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nezviri kuitwa nevechidiki kugadzirira kupinda musarudzo dzegore rino. Mushure nekuraswa kwenyaya yainge yaendeswa kumatare neMDC yekuti sarudzo dzimbomira kuitwa nekuda kwegwaro rekuganurwa kwematunhu rinonzi harina kuitwa nemazvo neZEC, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa chero nguva kutara zuva resarudzo. Kana muchida kupinda muchiro waichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika pasi rose isina mitemo inokwanisa kukwezva vekunze munyaya dzezvemigodhi. Vana vechikoro vakawanda vodzoserwa kumba vachinzi havana kubhadhara mari yedzidzo. Hurumende yoshorwa nemutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa kwezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gifts Dube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 9 kwenkwezi 2023 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Uhlangothi olwezimstats lwethula umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho elizwe kusukela ngomnyaka ka 2019 kusiya ku 2022.
Solo ukuthi amanye amaphathi nakaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela abana noma even i-direction ukuthi bangayenza.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ebhalajane lephalamende lawekansili lanxa sokwedlule inyanga lokho uhlelo lolu lusenziwa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eleZimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi olubona ngokuqhuba uphenyo lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats namhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka 2019 kusiya umnyaka ka 2022. U-Anastasia Ndlovu usipha lolo daba.
IZimbabwe National Statistics Agency ibika ukuba inezigaba zomnotho eziphose zifike amachumi amabili 18 abazicubungulayo ukuthi ziletha inzuzo kumbe hatshi. Umsebenzi wokulima, ukulungiswa kwempahla ehlukeneyo, okwemba ezokwethulwa kwemibiko, okuthenga lokuthengisa, owamandla kagetsi leminye, yiyo ebikwa ihamba phambili ekuthuthukiseni ezomnotho welizwe. Umnumzana Sifiso Mpofu kwetha leZimstats uchaza kabanzi ngempumela yokusebenza kwezigaba lezi ezomnotho ezweni.
Quarter 1 yayehla ngo 16.1%, then amakota 2 lo 3 lo 4 akhwela ngo 3.6%, 5.6% and 6.8% elandelana kunjalo. Sensiya kuma-industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture. Agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Umqondisi weZimstats umnumzana Taguma Maonde ubike ukuba kusukela ngomnyaka ozayo bazagxila ekucubunguleni amabhizimusi ezweni phansi kohlelo abalubiza ngokuthi yi-economic census. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi ukwehla kwe-inflation akutsho ukuthi ezomnotho zimi kuhle ezweni.
Ngoba ngawukhangela indlela idola kuleli liwe ngalo ezeli 1:2,000 kuqathanisa le dollar kwe-America, kutshengisa ukuthi kona into zinzima, inflation ikhwelile. Ngoba emkambweni wensitha lo bathi black market yikho lapho kule rate eyiyo esiyaziyo ukuthi i-rate ebambekayo, not le government yokuvala abantu emehlweni. So ayi sazixoxela nje lapho ngabe ukuthi inflation yehlile.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Efincube uthi isilinganiso se-GDP ezweni asihambelani leholo lezisebenzi lentengo yempahla.
Isimo somnotho siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu. Abantu abaningi singakhohlwa ukuthi kabasebenzi kabazuzi inzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu babo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukusuka esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Ngakho-ke inani labantu abangabayanga kakhulu, labalala bengadlanga, labangazuzi ukudla nje kwanhlobo, lizaya lilokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelako kuze kufike manje.
Ukugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ibikusilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75% ngenyanga edluleyo kaMabasa. NgoZibandlela yedlula isilinganiso sokuphethwe kabili i-101.5%, ngoNhlolanja ibiku-92.3%, ngoMbimbitho ibiku-87.6%, okudale ukuba amabhizimusi amaningi adonse nzima ngapha intengo yempahla ehlukeneyo iqansa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekansili lanxa sokwedlule inyanga lokhu lolu hlelo lwaqalayo. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi kambe i-CCC isilungele na ukumelana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ukuba akusensuku zatshwala engakethuli ilanga lokuqhutshwa kukhetho. Abe-CCC baqale uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho besithi abasoze benze ukhetho lwama-primary elections, kodwa uZulu nguye ozazikhethela ezabelweni labo afuna ukuthi abamele. Ngesikhathi iqala ukhetho lolu, i-CCC yathi luzaphela ngemva kwamaviki amathathu, kodwa sekwedlule inyanga uhlelo lolu lwaqalayo, kodwa kuze kube manje lokhu ingakethuli uluhlu lwamabizo alabo abazayimela kukhetho. Ingcitshi zithi uhlelo lolu lukhanya soludale inkinga ezithile sokungakhanyi ukuba ngubani ozamela i-CCC. Nanko ilizwe selisalwe zinyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Enye yalezi ngcitshi umnumzana Elisha Sithole osebenza e-Coalition ye-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe uthi kusobala ukuba uhlelo lwabe-CCC solubhekane lobunzima.
Kune-confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzeka naye ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaSwangirai amaningi aphuma angena kule ekaMunzura. But kathesi ngenxa yokuthi ukhuphe usephenduka, bonke abantu labana sebephenduka nokhuphe futhi. But ade besele andawutshayisa balokhe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubunga ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Ebert Dube yena othi i-CCC kwakumele yenze ukhetho lwama-primary.
Ukuthi amanye ama-parties akaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela, abana noma even i-direction ukuthi bangayenza njani.
Kodwa abe-CCC bathi uZulu akumelanga ethuke ngoba sebekusibanga saphezulu, njalo uluhlu lwamabizo alabo abazamela ibandla leli eseseduze ukwethulwa kumphakathi. Lokhu kuthiwo ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafam.
Asikakhuphi amabizo ama-candidates, ama-councillors lama-MPs ngezizathu zokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe nqwaba, zingaphazamisa abantu, kwenzele ukuthi konke sikwenzayo kulandele indlela. Umhlahlandlela wethu wawula ma-stages amane, awe-nomination, awe-vetting, awe-caucus by the stakeholders, so kubuya announcement yi-political organ of the party. Njalo sibona ngani asiphuzanga kangako ngoba siyakwazi ukuthi abantu bamelele ukuthi sikhupha amabizo.
Umnumzana Admire Maskati webandla leZANU PF ozancindisa esihlalweni esempopho mamzilikazi uthi ibandla lakhe lilungele ukhetho ukwedlula amabandla wonke elizweni.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le demokrasi ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla abantu abazamela ibandla leZANU PF ukhetho lokuyayo olika 2023 bavele ebantwini.
Amabandla afana leZAPU, NCA, leMDCT namanye lawo kawethula uluhlu lwamagama abazawamela ukhetho lwalonyaka besithi bakadinga ukuba ngubani abafanele ukuncintisa. Umnumzana Ebert Jamuka webandla le-Ideas Party of Democracy, IPD, uthi ibandla lakhe lizaqeda ukukhetha inkokeli kumalanga alandelayo.
So sesiqalisile ama preparations ethu, so sizaliyazisa very soon ama MPs ethu azasuka ebantwini then ama councillors ebantwini.
Kuminyaka edluleyo abamabandla aphikisayo bavame ukukhonona besithi ukhetho aluqhutshwa ngendlela, kodwa abanye bathi ukuqoqeka kweZANU PF kwenza inqobe ngezikhathi eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uzaphawula ilanga lokhetho kunsukwana ezilandelayo, khuthaza uZulu ukuba avote ngokuthula. Ngimele isithu 7 seHarare, nginomlodolozi Ndlovu.
Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan okulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 700,000 asebebaleke emizini yabo basabalala ilizwe lonke. Abezindaba abeReuters babika ukuba ibutho likahulumende lecele lebutho elilamandla amangalisayo eleRapid Support Forces bebelisana okwesabekayo namuhla eKhartoum. Inhlanganiso ye-United Nations International Organization for Migration ithi baningi abantu abafisa ukuyaphephela kwamanye amazwe. Kusenzakala konke lokhu, amacelo omabili alwayo alezithunywa ezikwele Saudi Arabia ezizama ukumisa impi yomvukela le. Abalwayo ngu-General Abdel Fattah al-Burhan lo-General Mohamed Hamdan Dagalo abasusa umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. EZimbabwe selihlenge abantu abedlula kancane amachumi ayisithupha 63. Kubikwa ukuba abathathu lokhu befisa ukuhlengwa nguhulumente. Siqoqe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela udaba lolu ekwelemelika.
Impilo eseSudan yadanisa sibili kakhulu. Yokuthi nje izinto zakithi Africa ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelele ukuthi impilo iqakathekile kanganani. Ngoba ungakhangela lapha ama generals la amabili la alwisanayo eSudan. Ungakhangela kuhle kuhle sibili akulantwelwelwayo khona lapha ngaphandle kokuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulomunye kuphela. Kodwa ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama-generals yibo abalwayo. Basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhidliza i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi. Ungakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona lapha ama-embassies. Ukhangele konke lokho okwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi hhayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye. Mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-general law oliphethe i-army uzaba lamandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe-rapid forces.
Ubona awuzani kodwa kuyagcina ngani empinile ngoba kukhanya awuzani ziyakhala okumangalisayo Mthombeni.
Kuza kuqhubeka kulokhu kulwiwa kubhidlizwa abantu belamba, abantu bebaleka, abantu bechitheka, ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi. Okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan. Bebengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leyanedluleyo. kodwa ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona bona labo bobabi le nkulumo zabo zoneza abazenzayo angazi ukuthi ziza ulethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo ambona ukuthi kuza kuba lokuma kwempi le masinyane.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela okwenzakala kwele Sudan ekwele Melika, sixoxe laye eseDallas, Texas. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ezaba ngumkhokheli wakuqala welizwe lakhe ukwethekelela elePapua New Guinea sesisembusweni ngoba eza kuya kulelo lizwe ngemva kokugqiba uhambo lwakhe kwele Japan evela emhlanganweni we-G7. Lokhu kwethulwe isikhulumeli sesigodlo sikamongameli esewhite house uKarine Jean-Pierre. Kulezi dumbu ezingamakhulu edlula amane 404 ezifunyanwe emifuleni ehlukeneyo e-DRC engozini yokuthathwa kwabantu ngamanzi ngemva kokuna kwezulu likazamcolo. Iziphathamandla zakulelo lizwe zibika ukuba kusese lamakhulu lamakhulu abantu abangaziwa ukuthi bangaphi, bangabe bedinga uncedo lokuhlengwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eleZimbabwe lisemuva kulamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namuhla kulandela uphenyo elwenze nyakenye emazweni ambalwa. Ithi amazwe alemithetho engaqedakaliyo lokunye okuvimba osomabhizimusi abangizama ukungena kwezokwemba akuqela ele Mozambique, South Sudan, Angola, Zambia, South Africa, China, DRC, Papua New Guinea leTanzania. I-Fraser Institute ithi amazwe akuqela ele Melika, Canada lamanye akwenza kube lula ukuba osomabhizinisi bengene kubhizimusi lokwemba okujiyeneyo. Uphenyo lolu lwakhangela njalo ezombusazwe, ezokuthwala impahla, imigwaqo, isimo sikaZulu, ukulisana endaweni zokwemba, umthelo wetheksi lokunye. Ngasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo kahulumende obona ngezokwemba okujiyeneyo kwele Zimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolu sikhuqe lomnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF.
Angazi ukuthi yena kulukhuni ngaphi, yebo phela asikubalekeli ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo. Kuyatholakala khona kufana njengoba sikhangelele umbona lowo khona we-corruption yensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhona yokuthi imimo elizwe nemithetho ekhona yelizwe ayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe, angitazihlakanile hlupho konke bolatinabo bantu bani bayamayina, asazihlakanile lo hlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bancedishe bathole ama-license bathole yonke into. Bona nje abantu bethole ama-license izi nabantu abazimele bodwa abangase ma-companies abanye abaprojectayo besenza nje bathola nje ama-license babanje kuhle kakhulu kugatha le-ministry ye-mine.
Abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo pelo velo ve lo mgodi awulaqinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani, baba yabekuzompolela abanye abanye abakuchayayo into ezinjalo. So ngazani kulohlupho khona
kono ukuthi kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonokho, ungakhaleli igovu lakhona ngelakobani. But amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini, nangikubona khona kwezikhathi kokusenzakala kwakulamanye ubaba mhlambe ngebizo wayethi engezwa kuthiwa igoldi ligobhoze kwenye indawo, sithathe indawo yakhona ngeyakhe nani. Kodwa wagcine sekhuzwa izinduna umuntu wakhona naloyo lisaga wayezama ukwenza into ezingazenye. But asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kwakhona vele, but lezo izigangi phela kithi sezenza umsebenzi wokubhanga, siphambanisa inhlelo yokuthuthukisa ilizwe.
Umnumzana Belief Gawule ukubandla lezanu PF sixoxa laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi okubandla lesi-CC uthi kuningi okungenziwa kahle nguhulumende weZimbabwe.
Lizakhumbula ngesikhathi sikaMgabe sasile Indigenization Act eyabalekisa abantu abaningi. Kuthe sokungena laba ongabi lababusayo manje abazange babe besacaca ukuthi benzani ngaleyana policy. Okwesibili okungathandwa ngama-investors yi-politics engekho stepu. Akwaziwa ukuthi kusasa i-army izavuka ithethe yini, kumbeni umnango kuzaqhubeka, kumbeni i-opposition izathatha. So khonokho yikho okwesabisa ama-investors.
Ye, nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe manje kutshoni khonokho?
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uma sikhangele ilizwe lakithi eZimbabwe ngenxa yokubana siku-situation esingathi thina e-desperate edinga ama-investors. Unfortunately, ngalezi zathu ezimbili nje kuphela zikhona eziningi engiziqambileyo. Ama-investors angeke aze unless and until sibe stable politically, unless and until kuze kube le policy clarity. Kodwa ke kuyalungiseka lokhu njengoba sisiya ekhethweni. Izikhathi eziningi kuvele kuba unstable, engathi isizathu esesithathu kubana siya ekhethweni njalo ama-investors ayaphethela emuva efuna ubona ukubana kuzenzakalani kulelo khetho. So ke ufanele sibe nabantu ababusayo abazayenza istability in terms of politics, okwesibili abazakwenza i-policy in terms of investment ibe very clear, njalo ama-issues e-corruption.
Umnumzana Fortune Mlalazi ubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kulabatsha abathi ukuyafunda emakolitini ukuchitha isikhathi ngoba laba abangafundanga kangako bakhomba ngophakathi abafundileyo besidla ingxoxo zomlomo, kubika uTobias Mudzingwa.
Osakhulayo ubheka impilo Ncube ohlala kobulawayo uthi kungcono ukuphanda imali kulokuyafunda emakolitshini ezifundo zaphezulu.
Inani labantu abangaqatshwanga liphezulu kakhulu, okungangokuthi okwe-university kuchitha isikhathi lokudlalisa imali ngoba umuntu uzaqeda atholelele degree kodwa awuswele umsebenzi.
Kodwa uBinon Ncube okhokhela inhlanganiso emele izifundi eZimbabwe National Students Union uthi kuqakathekile ukufunda emakolitshini.
Kuzafika isikhathi lapho uthi ilizwe lizalunga khona. Lapho elilunga khona abantu kuzamele bakhuphe amaphepha okutshengisa ukuthi bafundile kwenzela ukuthi benelise ukuqhatshwa. Akusoze kuthathwe abantu okuthiwa ngama-dealers abalemali, kuzafuneka amaphepha. Sithi thina abantu abatsha abaqhubeki ngokufunda.
UMajuri Mate ohlala eKwekwe uthi uma abasakhulayo behlolisisa okwenzakala eZimbabwe kulezi insuku babona ungani ukuthola isithupha semfundo yaphezulu akuncedi lutho.
Abaningi abaya emsebenzini after i-university bayaqalisa katsha ukufunda umsebenzi. And most of abantu abaya e-university, most of them are copy and paste students. They don't know anything. So experience is better than university.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Uyemoyo, uthi uhulumende nguye owenza ukuba abatsha bekhangelele phansi izifundo lezi.
Nxa sikhangele isimo sokwenzakalayo manje ukuthi uzathola umuntu ole-degree, uthole umuntu ole-diploma, uthole umuntu ole-masters, usebenzisa indlela ekhulunywa ngupresident okuthiwa yikungwavangwava. Angikwazi ukuthi kutshoni kungwavangwava. Osokusenza kinja izibonele kungcono ukuthi ivele ingasayo esikolweni iye ngwavangwava.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda, uthi abatsha kumele befunde okuzwayo ngoba balakho labo ukuthola amathuba emisebenzi elohlonzi kwamanye amazwe.
Umhlaba wonke usuyilizwe elinye elilodwa. Ngakho kuyakwanisa ukuthi ufunde lapha eZimbabwe uthole umsebenzi eSouth Africa, uyethola umsebenzi kwezinye indawo. ngenxa yokuthi lokho okufundayo la uyakwanisa ukuthi ukusebenzise kwezinye indawo. Ngakho abasha kumele sibakhuthaze ukuthi bafunde.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphezulu usikhuca mfundo Amon Murwira uthi abasha akumelanga bemelele ukuqhatshwa uma sebephuthe izifundo zabo. Uthi kumele besebenzise ulwazi lwabo oluphezulu ukwenzela ukuziphilisa. Umurwira uthi kumaviki asanda kwedlula izikolo zemfundo yaphezulu zaphiwe izicoco ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokwenelisa ukulungisa okuchiyeneyo ngemichini yakulezi insuku okuncede ilizwe ukuba lingakuthengi kwamanye amazwe. Umeli wePhumula edalele parlamente njalo olilunga lekomiti yebona ngezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu kuleli dale unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi umbono wokuthi ukuya emakolitshini yokuchitha isikhathi uzabisela muva ilizwe.
Ilizwe lethu kalizama ukuguquka shuwa ngoba eqinisweni elizweni lethu ongafundanga kusikhathi uzabe ngcono ngoba ongafundanga maybe nguyo lemali ukudlula ofundileyo. Asikuqakathekiseni lukhonoko ngoba kudala sasisazi thini ukuthi umuntu ofundileyo ikakhulu umbalisi nguye okhangelelwa njengomuntu ophezulu kodwa khathesi umuntu ozithengiselayo o umuntu oyenza kwenzayo ngoba bakhuluma ngokuthi bayankwava nkwava usengcono kakhulu kulokuqeqetshileyo.
Kulinganiswa ukuba izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe zipha izithupha zokuphutsha izifundo ukuzifunde ezingafika inkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ngomnyaka. Kodwa balutshwana okumangalisayo abenelisa ukuthola imisebenzi kumankampani lakuhulumende. Abanye behluleka ukwenza imisebenzi yezandla ngenxa yokuswela imali, ukusilela komlilo kagetsi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Unkosazana Lawrence Banda odabuka eZimbabwe usebiselwe esikhundleni somkhokheli wenhlanganiso yeStreet Net International ebona ngenswelo zabasebenza emigwaqweni emazweni adlula kancane angamathumi amahlanu.
Isikhathi internationally ihlanganiso esebenza nabantu abathengisayo, abathengisa emigwaqweni, abathengisa emamakethe, abanye njalo abantu benza ukusetshenzakela etshiyeleyo. Isikhathi internationally itholakala emazweni angu-54, sisebenza nama-organizations aphosa afike 57 abenza imisebenzi efananayo abamele abantu abasebenza emigwaqweni. Okugoqela le organization esinayo eZimbabwe, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Ye, sizokuthiwa usanda ukukhethwa ke ukuthi ube umqondisi kumbe umgcini sihlalo wenhlanganiso le. Yakusitshela ngamafutshane ngakhonokho.
Yebo, ndibe ngikhethiwe. Amalunga eStreetNet evela kuwo wonke amazwe abebuthele eRwanda eKigali kwenziwa ke ukhetho labakhokheli abatsha beStreetNet. Ngenhlanhla ngibuyiseliwe esihlalweni ngoba kusukela ngo-2016 ngiyikhokhela iStreetNet ngaqala ukukhethwa ise-India ukuthi ngibe ngu-international president. Kwahlala iminyaka emithathu bayakhethwa njalo eKyrgyzstan. Lo nyaka ngikhethiwe eKigali ukuba kuqhubeke ngibe ngu-president weStreetNet.
Ye, kutshoni kuwe khonokho njalo lelizwe leZimbabwe?
Mina lokhu kutsho okukhulu kakhulu ukuthi eZimbabwe singabantu abahlelekileyo. Singabantu abahlelekileyo kubi nje ngoba ilizwe lethu alibaba kwezomnotho nakwepolitiki. Kodwa abantu beZimbabwe bahlelekile, bayakwazi ukuphatha imisebenzi ngoba kuyisibaba ukuthi amazwe wonke la aphubelelayo afika 57 babe lokhu bethikelela bekhetha umuntu weZimbabwe. Batsho nokutho ukuthi bangikhetha nje ngoba ngibezela kuhle umsebenzi, ngikhokhela kuhle iStreetNet. So lokhu kuyasitshengisa ukuthi njengabantu beZimbabwe sinobuciko ekwenzeni izinto. Okusilelayo nje yikho khonokho ukuthi kwezombusazwe angazi ukuthi sehlulwa yini.
Unkosazana Lawrence Banda okuhlanganiswe yeStreetNet International besixoxa laye eseHarare. Ulaitok namhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection untungabeli komo oxoxa la usakhulayo ngamabandla ezombusazwe ehlukeneyo ngamalungiselelo okhetho lwalo nyaka. Singake hlukanisihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olwezimstadi lamhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kumnyaka ka-2022. Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lolu khetho lwaqalisa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithele Zimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni ukungena kubhizimusi yokwemba. Siqhuba lapho uhlelo lethu lwanamhlanje olubalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.